Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera zvita 25/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Nezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Vosvero tiri pano pamba hatina chatatichiita, tatoshaya zvekuita nekuti hatina mari yacho. Saka rakangofanana nemamwe mazuva semasipendi ratongoita any other day muupenyu hwedu zvekuti Christmas izvi hazvina kutombobuda nekuti mari dzacho hadzi.
Vanhu vakawanda vanoti vatadza kutamba Christmas yavo zvakanaka nepamusana pekushaya mari. Studio 7 inotarisa zvakadzama mamiriro akaita zvino munyaya dzechikafu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zuva rekisimusi rasvika rikadarika semamwe mazuva. Vakawanda munyika vachiti vatadza kuita mhemberero sezvavange vakatarisira nepamusana pekushaya mari pamwe nedenda reCOVID-19. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya uyo ari muHarare anoti panyaya inotevera.
Hama neshamwari neveruzhinji vanowanzoita mhemberero vachipembera zuva rakazvarwa Jesu Kristu nekuita magungano mudzimba, mumahotera nedzimwe nzvimbo dzekutandarira, asi vanoti vatadza kuita izvi gore rino vachiti havana mari. Nekuda kwaizvozvo vamwe vaswera vari mudzimba dzavo uyewo vamwe vaenda kumabasa. Amai Ethel nyika yedu vaudza Studio 7 kuti vaenda kuchechi ndokuzoswera zvavo pamba pavo nemhuri yavo.
Vosvero tiri pano pamba hatina chatatichiita, tatoshaya zvekuita nekuti hatina mari yacho. Saka rakangofanana nemamwe mazuva semasipendi ratongoita any other day muupenyu hwedu zvekuti Christmas izvi hazvina kutombobuda nekuti mari dzacho hadzipo uye kutya kuparara kwedu.
Ambuya emapiri avo vanotengesa pane mumwe musika vaudza Studio 7 kuti Kisimusi yegore rino yakasiyana nedzimwe uye havana mari, ndosaka vaenda zvavo kumusika wavo.
Hapana chatukuita apa, hapana Christmas, hapana chakagara kutibeza kutengesa, hapana kutengesa.
Vamwe amai vanotengesa zvinhu pamusika naambuya piri avo vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaswera pamusika zvinhu zvange zvisiri kutengwa sezvo vanhu vakawanda vari kuchema chema kuti havana mari. Mumwe mugari wemuHarare vaEmmanuel Chadzimura vaudza Studio 7 kuti Kisimusi yegore rino yange yakanaka chose kunyange hazvo vaitambira pabasa.
Ndatamba hangu Christmas ndiri pabasa. Mumiriro vanenge vaine nhamo dzavo vakafirwa nemotika dzavo chidzigadzirisa chiita zvakaita kuti vaendewo kumusha uku kuti vanoonawo vabereki vavo.
Mumwe womugari wemuHarare atanonzi Brian audza Studio 7 kuti akatotadza kuenda kumusha kwake sezvaanosita makore apfuura nekuda kwekushaya mari.
Christmas yakanaka, mari tanga tiinayo, takapiwawo tumabhonasi bhati pakaipa mabhengi aatikuwadza ibhadaenda futi kune maekogesha acho zvese zviri kuricha malimiti, hatina kana mari. Takabhadhara masurupizi tikatengerawo vana mayunifoms tumiro vabereki bhatizvezvi mari yacho hatisina, tatotadza kana kutenga huku chaivo.
VaJoseph Ncube avo vanotengesa mune rimwe bhawa mumusha webudiriro vaudza Studio 7 kuti Kisimusi yegore rino yakaderera chose kana zvichienzaniswa nemamwe makore.
Christmas maonero atiri kuita is so different kune maChristmas esatanta jaira atinoziva. Chikonzero number 1 chandanyanyiona zvandishamisa kuti kubva makusenda svika panapa pamashopping center na 6 o'clock dzemakusenda huku dzandaona makeji kutaura chokwadi makeji makeje ukwachiri akazara. Tatinombogara siona makeje achihuku dzichifamba dzichitengeswa dzikura dzichiendwa nadzo dzakabatwa dzichienda kunouraiwa kumba. Huku izvinezvi dzinenge dzaita rugare nekuti hadzikutengwa dzikuurayiwa.
Mumwe muzvida bhizimisi ane zvitoro nemabhawa akawanda muHarare audza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vakambowanda nemusi wechina nechishanu. Nasi bhizimisi range rakaderera, asi mumwe mugari wemuHarare vaBenius Karapo vaudza Studio 7 kuti kunze kwekuoma kwakaita upenyu, vanoona sekuti vanhu havana kuita sezvo vanowanzoita makore ose sezvo vari kutya kubatwa nedenda reCovid-19. Asi imwe nhengo yeZimbabwe National Traditional Healers Association vaPeter Mutandi vaudza Studio 7 kuti ongoro yavaita nhasi yaratidza kuti veruzhinji havasi kutevedza nzira dzekudzivirira kupararira kweCovid-19.
Vanhu havasi kupfeka mamasiki, saka hazvishamisi kuti chirwere ichi chinogona kuti chiende pai tinokwanisa kuona tichinopedza holiday dzimwenguva tichizorasikirwa nevamwe vanhu nechi nechirwere ichi pamuchaspreadha zvakanyanya.
Izvi zvatsinirwa nemutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, avo vakurudzira vemabhizimisi neveruzhinji kutevedzera nzira dzekudzivirira kupararira kweCovid-19 dzakaita sekupfeka mamask nekugeza maoko.
Kumasupermarket, we have observed in some supermarkets some queues Thursday, Friday, today, and it appears some members of the public are waiting for a test here kupfeka mamask nenyaya social distancing. We urge vanhu vemasupermarkets kuti varemainde vanhu vachipinda mashopu and while they are inside, because some of these activities dzinozo act as super spreaders of COVID.
Zvichakadai, vanyati vazivisa kuti pakafa vanhu vashanu nezuro manheru munjodzi yebhazi neGonyet rainge rakatakura mafuta emotokari kwaMutare. Vati pane vanhu 60 vakakuvara munjodzi iyi, uye 30 vakaburiswa muchipatara, uye vamwe 30 vachiri muchipatara. Zvichakadai, hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu 16 vakafa nechirwere cheCovid-19, uye vamwe vanhu churu chimwe chete nemazana 3 nemakumapfumbamwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Kunyange hazvo nyika yakawana gohwo rakanaka gore rino, sangano rinoyamura vanhu nechikafu pasi rose reWorld Food Program WFP rinoti vanhu vakawanda muZimbabwe vanoda rubatsiro rwechikafu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauri weWFP muZimbabwe Muzvari Maria Gala vanoti vanhu zvikamu 42 kubva muzana, kana kuti 42%, vanoda ruyamuro rwezvekudya mumadhorobha kubva iye zvino kusvika muna kubvumbi gore rinouya.
42% of all city dwellers in Zimbabwe are food insecure. Only last month, the World Food Program supported 860,000 people with food and cash assistance.
42% yevanhu vanogara mumadhorobha inoda ruyamuro rwezvekudya mwedzi wapera. WFP yakayamura vanhu vanosvika 860,000 nezvekudya pamwe nemari yekutenga zvekudya.
Muzvari Maria vanoti WFP iri kutsvaka mari yekuAmerica inosvika mamiriyoni 44, kana kuti US$74 million, kuitira kuti itenge chikafu chinokwanira vanhu vari mudambudziko rekushaya zvekudya kusvika pavanotanga kukohwa muna kubvumbi gore rinouya.
Unfortunately, food insecurity and malnutrition are not problems from the past. Additional investments and resources are required to achieve zero hunger in Zimbabwe. In the first half of 2022, the World Food Program has a shortfall of $74 million.
World Food Program, you know that mari inosvika 74 million kuti itenge zvekudya kusvika pakati pegore ra2022.
Asi izvi zvinopesana nemashoko emutauriri weGrain Marketing Board vaNixon Kanyemba, avo vanoti nyika ine chikafu chinoikwanira kusvika gore rinouya panotanga vanhu kukohwa.
Yes, yeah, they can resolve it.
Hongu nyika ine zvekudya zvinoikwanira.
Asipata bunza vanyemba kutisei masangano akaita se WFP achiri kupa vanhu zvekudya kana nyika ine chikafu chinoikwanira. Vakanyemba vati havakwanise kupindura mubvunzo uyu vakati titaure nevakuru mubazi rezvekurima. Mukuru weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vanotiwo nyika ine zvekudya zvakakwana asi dambudziko riripo nderekuti chikafu chacho hachisi kupiwa munzvimbo zvakaenzerana. VaZakaria vanoti vagari vemadhorobha ndivo vangade ruyamuro rwezvekudya nekuda kweupfumi husina kumira zvakanaka sezvo vanhu vasina mabasa uye vawandisa mumaguta. VaZakaria vashorawo vanhu vanongotarisira ruyamuro ivo vasina zvavari kuita. Sachigara werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe pijiti vanoti kuti nyika igare ine zvekudya zvinoikwanira varimi vanofanirwa kurima nemadiridziro kwete kumirira mvura yemudenga chete.
Dambudziko redu riri pakuramba tichitarisira mvura yemudenga. Hatifaniri kunge tichitarisira mvura yemudenga mwaka wega wega, asi kuti tinofanira kuudza homwe yemari inoita kuti mumadhamu awedzerwe munyika.
Mukuru weMeteorological Department kudivi rekurima vaBenjamin Kwenda vanotiwo nekuda kwekuti mvura yave kunaya zvakasiyana nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze, varimi vanofanirwa kurima mbeu dzinokurumidza kuibva kuitira kuti nyika ive negoo rakanaka nguva dzakawanda.
Achiwo zvakare zvasanganawo nekuda kwekutiwo kunonyayawo zvakare yekanya chinhu chiri kuitika apa. Tinenge tichitaura kuti no pane zvimwe zvinhu zvinenge zviri kushanduka, like kushanduka kwemamiriro ekunze. Takurudzira varimwe ndechekuti asi vanenge vaakudzoka pambeu dzinonyanya kuita mamedium maturity variety.
Munyori anoona nezvekurima muMDC Alliance vaAlan Makam vanoti chinoshamisa ndechekuti bazi rezvekurima rinopiwa mari yakawanda pabhajeti yenyika asi zvinozobuda pachena kuti mari yacho haishandiswe nemazvo. Ndakamira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumashoko avo muzuva ranhasi rekrisimusi, Pope Francis vakurudzira veruzhinji pasi rose kuti vave nemwoyo yakasununguka uye kuzvipira kutaurirana senzira yekupedza magakava nekusawirirana kuri kuitika pasi rose. Pope Francis vadoma nyika dzinoti Syria, Iraq neYemen senyika dzine kusawirirana kwakanyanyisa izvo zviri kukonzera kutambura kwevanhu munyika dzese. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo vakashanyira nezuro chipatara chavana vadiki vachiona vana ava avo vasina kukwanisa kuenda kunotamba zororo rekrisimusi navabereki vavo. Kushanya kwakadai kwakaitwa navaBiden kunogara kuchiitika munhoroondo yevatungamiri veAmerica sezvo vachitora mukana uyu wokuona vana vanenge vachirwara vari paChildren's National Hospital iri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Musi ino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka sezuva rekisimusi kudai kunge tiine hurukuro naPastor Rebecca Makai avo vachange vari kutiudza kuti zororo iri rekisimusi rakakosha sei. Regai tiende kwavari tinzwe kuti kereke yavo inonzi chii uyezve kuti vachange vari kubatei pazororo iri rekisimusi yanga iriko nhasi.
Kereke inonzi Praise Covenant International Church. Kwatiri Christmas inoreva nguva yekufara nekutenda Mwari tichirangarira rudo rwakaitwa naMwari pakati pedu kuti titatadza semunhu. Kana tichidzokera kushoko raMwari tinoona muna Genesis chapter 3 munachiwa pamberi paMwari totarisa Bhaibheri soko raMwari rese ukatarisa chimwe chete chinhu chachichiedza kugadziriswa naMwari kuwa kwakaita munhu kuti adzokere panzvimbo. Asi kukuzoona muna Mateo Mwari vatirangarira mwanakomana Jesu Kristu achiberekwa Mwari vauya vari mumunhu panyika. Ndozvatiri kupembera kuuya kwaMwari vari mumunhu ndiyo Christmas.
Tichiona kuti pasi rose riri pasi pedenda recovid-19 munenge muchipembera sei zororo iri sevatendi?
Kupembera kwatinoita kurangarira rudo runa Mwari kunyange zvakaoma, kunyange zvichirwadza. Mwari unoti handikusiyei. Mwari anoti munyama muchirarama ndinemi, mukufa ndinemi. Chiri chinonyanya kutifadza kuziva kuti kurarama kana kufa Bhaibheri soko raMwari rinotisimbisa kuti takapuwa upenyu husingaperi. Saka tinorarama tiri muno munyama, ticharararamazve nyangwe dai tikafa. Asi nguva yekunyaradzana nevamwe vedu tichipanana masoko ekusimbisana ekuti rudo rwaMwari rwuripo kunyange dai tiri pano, kunyange dai tatama kubva pano. Nevakatitangira tinoramba tichikurudzirana kuti ngatirangarire zvakanaka zvavakaita. Tinoziva kuti soko raMwari rinoti kurarama ndishi asi kufa kupfuma. Saka naizvozvo inguva yeChristmas yekusangana chirakidzana rudo nekunyaradzana nekusimbisana uye nekutaurana mashoko tichipanana zvipo nguva ino yekunyaradzana nekufara.
Imi nemhuri yenyu nhasi maitamba sei kisimusi pasi pecovid-19 apa?
Isu semhuri takaona kuti regai tingomboramba tiri mhuri nekuda kwecovid-19. Hatina kuda kuti tikoke dzimwe mhuri kuti tisangane. Tangosaiwa regedzai timbopembera tiri toga semhuri. Kwakuwanawo nguva yekungoungana navana semhuri kuti tichingopembera tichirangarira rudo rwatakaitwa naMwari kusvika Christmas yapera. Tinenge tichipembera nekufonerana nekutumirana masoko emufaro. Vanokwanisa kupfuura vachidonedza zvipo vanenge vachiita saizvozvo. Asi nekuda kwecovid handizvo zvatinosiita zvedu makore ese.
Mangwana muchange muri kuenda kukereke here kana kuti zvasiyana pasi penguva iyi yecovid-19?
Zvatisiyane hazvo, uye kuti tangoti tipo vanhu mukana wokuti vave nemhuri dzavo. Asi svondo tinenge tiri pamwe chete tichiungana nenguva dza11 mangwanani kusvika nenguva dza1:30 masikati.
Mungave neyambiro here yamungada kupa vanhu pasi rose panguva ino yekisimusi?
Yambiro yangu ndinoti ngatichengetedzei zvatinoti pachirungu kuzvisanitaiza. Ngatichengetedzei kupfeka mamaski panoda kupfekwa. Ngatingochengetedzanai. Kana wanzwa usiri kunzwawo zvakanaka, gara mumba. Kana wanzwa kuti ndofunga miri wangu wasikuita, ingoitawo zviri kuita vamwe, kungonatirawo nekungotsvagawo mishonga uri mumba uchingozviprotektawo nekuprotekta vadikani vako.
Vanenge vachida kunzwa nezvekereke yenyu vanokuwana ipapi?
Kereke yedu inonzi Praise Covenant International Church. Tinowanikwa pa285 Dale Street, St. Paul, muno muMinnesota. Tinosangana nenguva dza11 tichipedzana 1:30 musi wesondo wega wega uye mnogona kutuwana pa website yedu inoti www.pcinchurch.org.
Ayi wangu wa yedu ndiyo ya itashanje ini ndini Marvelous Mtanganya huye jiri mu Washington dichiti muwe ni Kisimusi ya Kanaka.
Ndinokuchingamidza vachereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri, asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Rachoto ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsigwa nemutungamiri weMDC Alliance, Advocate Nelson Chamisa. Tinokuchingamidza nemufaro vaChamisa muchirongwa chino.
Tinotenda.
VaChamisa, pane mashoko ari kutenderera mumaWhatsApp group anoratidza kuvhiringwa kwemisangano yenyu pamanga muchipinda mumatunhu muchisangana nevatsigiri venyu. Zvii chaizvo zvanga zvichiitika?
Zviri pachena kuti kwese kwatanga tichienda vanotitya vanga vachirohwa nemuchikuchiku vachinzwa mudumbu vachigomerwa seno remusoro. Tatinoona tukaungana mapurisa maroadblock anenge ari kutangwa anopf mayouth nemadzimai vachibeno nemapurisa aripomuro. Kana ndozvo tatichiona zvichiitika nika mese kwa 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 mbani wano kisapota mbani wano kisikira ndi kutenda wanawe zimbabwe nukubatana nukutisikira nukuna
makarasa. Pane mashoko wakaburiswa lema purisa ekuti bato renyu rinongo taura kuti riri kurwiswa ne watsigiri we ZANU-PF parinopinda kumaruwa, asi harisi kumangana nyaya idzi kumapurisa. Icho kwa dere cha vaChamisa kuti sebato hamusi kumangara mirijonga dzinenge dzaitika kumapurisa.
Uno kuna ungaenda kuno mangara here kune muparasa? Kana uchienda kuzvimbo unowana munhu ari kuparasa, ungaenda kuno mangara kune munhu ari kukanganisa. Iwo vakomana veZANU-PF vanenge vachitoshanda pamwe chete nemakuta, saka tichida kutoenda kuno mangara pachinhu chavaona chichiitika topedza nguva toita kunge anhu akapusa. Kazhinji zhinji mungatarisa nyaya yakaitika kuvana Mutare yekuti vanhu veZANU vakanga vakaisa maroadblock, vanhu veZANU vakaridza kuti vanhu veZANU ndo vakatikanganisa. Hapana kana chakaitwa nanhasi kana kuti zii, saka tei tichipedzere kunguva.
Bato renyu vaChamisa rakachema chema zvikuru musarudzo dza 2018 richiti dzakabirwa neZANU-PF. Rwendo runo mune urongwa here wekuona kuti vhoti yemuna 2023 yachengetedzwa?
Zvinotaka chakatanga ndo chakachenjedza mukoma. Hatichatendi uye hatichabvumi nyaya yekuti vanhu vavo chete vanofunga kuti kuba kune pundutso, vanofunga kuti utsotsi hune dura, vanhu vamwe chete vanofunga kuti ugevha hunoripa. Hakuna zvakadaro, hatichatendi izvozvo. Ike zvino tinosvitana pamvura yacheka makumbo. Kana munhu achinge apira sarudzo hakudyi rinopisa. Izvo tinotaura tichitaura isusu tinoda zvinhu zverinyararo, asi hatizobvumise makosi kuti ange achienda kuno vakadura dura rakazara nemanyedura rakazara nesitosidura rakazara nokuba.
Vateereri veStudio 7 vakateerera panguva ino vanoda kunzwa kwamuri imi vaChamisa kuti chii chaizvo zvamuchaita kuitira kuti vhoti iyi ichengetedzwe.
Tingazama here pari mungofamba here wonotaura mastrategies aanawo kana maplan aanawo kana tichinge tichiteerwa neivo vantu vanoteerera. Dekungoti vatsigiri chete vanoteerera taiva paka, asi pane vanoteererawo vasiri vatsigiri vanotova vaparenzongo ivo varakasvika. Saka hai isusu tine urongwa, kana urongwa hwati hungazoonekwa hatitauritaurizi dzakawanda. Urongwa hunoitwa hamutaurizi.
VaChamisa, kune vanhu vakawanda vakamirira shanduko vanoti makore awandisa MDC riri bato rinopikisa uye richitadza kutora masimba ekutonga nyika. Chii chachinja rwendo rwuno vaChamisa chinokupai pfungwa dzekuti muri kupinda panyanga musarudzo dza 2023?
Chachinja pari zvino ndechekuti tabvisa nyaya dzemapato tava kuenda kumacitizeno. Saka makanza tataura nyaya yecitizens convergence. Ike zvino takupinda action kureva kuti vagari ndo vavari vanhu vomuZimbabwe sezvatakaita panguva yehondo, kuti munhu nemunhu zvanga zviri zvebato, zvanga zviri zvenyika, zvanga zviri mugari, zvanga zviri zvemumwezi. Ndopatadzokera ipapo. Saka haitiri nyaya yekuzemdc aamuzemdc zvakarekare. Isusu tanangana nenyaya munhu wemuZimbabwe ndiye ane simba. Tobatana pamwe chete, toita mumwe nomumwe chirikiriki, mumwe nomumwe paanogonga ese totandura nyika yedu. Hapana anotibira, hakuna anogona kubudirira, hakuna munhu akambogona kukunda nguva inenge yakwana neshanduko inenge yakwana.
Pane gakava riripo mumapato ose ezvematongero enyika pakati pevechidiki nevakuru. Vechidiki vachiti vakuru vanasoro jena ava ndivo vauraya nyika pamwe neremangwana ravo. Izvo zviri kupa kuti vechidiki vati kune vakuru tipeiwo matomu rwendo runo tigadzirise remangwana redu. Imi makatadza kuita penyu kwemakore makumi mana apfuura. Generational conflict iyi vachamisa muri kuibatawo sei kuitira kuti mupinde musarudzo dzemaprimary vechidiki nanasoro jena vakabatana?
Isu takataura tikati mumacandidates umu tinoda anonzi macommunity consensus candidate kana candidate anobva mucommunity anobva kuvagari kumacitizen. Yatova muono mutsva, vaitova mabatiro matsva. Atinyaya mukutaura nevari kusumuka vari kusamuka inyaya yekuda intergenerational consensus, kureva kuti vanhu vanofanira kutaurirana sovanokuonesana nekugumirana nokuti toita sei kuenda mberi. Tochendawo vakabata pasa vakabata navapizera tochitovechidiki wamukana nezvitura dzana nokuti daindosi kushandura nyika ichienda mberi. Ndo zvakaita kuti rusununguko rwuye, ndo zvinoita kushanduko iuye, ndo zvitaira kutaichiwanika mupinza. Saka anombova neliberation consensus tavaa tichinda mberi tiene etransformational consensus kusandura nokuvandudza nyika yedu. Ndozvinhu zvatakufanira kuita.
Tinokutendai nekuva nemukana wekupinda muchirongwa chino. Uonekai zvenyu vateereri vestudio 7.
Tinotenda zvikuru. Mwari ngavamuitire zvakanaka, muve nezororo rakanaka. Mwari vachikuchengetai, muve nemufaro. Hakuna chinhu chinokunda mufaro nokudanana. Rudo, rudo, rudo runobhadhara.
Avo vanga vari mutungamiri weMDC Alliance Advocate Nelson Chamisa vachitaura pachirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Yasvika nguva yekuti Timbo katanura mabhachi kuti tipinde mudariro tichitamba chimbo chine mukurumbira musi wekisimusi Feliz Navidad kana kuti Merry Christmas. Navidad, Merry Christmas. Mumanzi watakuridzirai nhasi musi wekisimusi uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vatadza kutamba zororo rekisimusi yavo zvakanaka nepamusana pekushaya mari. Studio 7 yatarisa zvakadzama mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu munyika. WFP ichiti vanhu vemuZimbabwe vanoda rubatsiro, asi dzimwe nyanzvi dzichiti Zimbabwe ine chikafu chakakwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voanews.com. voashona.com. Musakanga mwogara makapfeka mamaski enyu nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena munguva ino yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Murare zvakanaka vadzigiri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rachel To, ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.